Mutambo mukuru uri National Sports Stadium nesvondo umo zvikwata zvemazita makuru Caps United ne Highlanders zviri kutangana kekutanga pamakore matatu apfuura. Asi zvikwata izvi zviri kupinda munhandare iyi zvichifamba nzira dzakasiyana makundano ezvikwata gumi nezvisere ekasolaga Premier Soccer League aya. Makepekepe iri kubaka moto asi zvimwe chetezvo hazvingataurwe nezvehighlanders iyo iri kutatarika kunyange hazvo yakapiwa mari zhinji nekambani yesakunda holdings. Vateveri vechikwata ichi vari kujamba nemabatirwo ari kuitwa basa nemurayiridzwa womandla mupofu zvekuti kukundwa svondo rino kunokwanisa kukwidza izwi rekunyunyuta kwavo. Asi mabiko emitambo yenhabvu aya ari kutanga mangwana nemumwe mutambo mukuru uri kumandava stadium uko zvikwata zvine mari zhinji zvinoti FC Platinum nengezi Platinum Stars zviri kusangana. Pakapedzisira kutamba zvikwata zviri izvi FC Platinum yakakunda 1-0 munhandare imwe cheteyo mufainari yechibuku Super Cup. Kunyange hazvo izvi zvave nenguva zvaitika munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muimeke anoti maonero ake kugona kunenge kudada inokunda zvekare.
Quality wise FC Platinum iri pamberi pavatambi, so I put my money on FC Platinum.
Dynamos ndiyo imwe zvikwata zviri kutamba zvakanaka panguva ino. Mangwana Dimbare ine ZPC Kariba muNational Sports Stadium mumutambo uyo. Murayiridzi wayo Tonderai Ndiraya anoti vari kupinda munhandare kufadza vateveri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera, tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi Dynamos ikakunda haikwanise kusvetuka Chicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri uyezve iri kutarisirwa kurova Black Rhinos muluvhevhe mangwana zvekare. Nesondo chikwata chiri kutungamira makundano aya Manika Diamonds chiri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi kunobandana neCranbourne Bullets munhandare yeBaobab Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Yada vs Blue City Baobab, nesondo Tenant vs Herentals Sakuba, Blue Chiefs vs Harare City Luveve, Triangle vs Wawa Gibo Stadium, Cranbourne Bullets vs Manika Diamonds Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.